vachitaura pamusangano wakaronga nesangano rakazvimirira rezimbabwe election support network nechina muzvinabhizimusi uye vari mufundisi dr Shingi Munyeza vakati hurumende inofanira kusunungura vanhu kwete kuramba vari nhapwa dzehurumende kuitira kuti vanyatsovhotera vanhu vavanoda vamunyeza vakati vazhinji kunyanya kumamisha vanovhotera bato rezanupf nekuda kwokuti vane zvavanowaniswa nehurumende pachena zvakaita sembeu zvekudya nezvimwewo vakati vane mafungiro ekuti vanhu vanozovhotera bato iri kuti vasazosarudzwa mumisha yavanogara vachisiyiwa panowanikwa zvemahara izvi
vanhu vangova zvikwekwe panyaya yekuti vanongoda kuti hurumende dai yatiitirezvo hurumende dai yatiitirezvo hurumende dai yatiitirezvo chiripo ndechekuti vanhu vanofanira kusvika pakuti vakwanise kuzviitira zvinhu and then vozoita kuti hurumende idaidze kuti iite zvinhu zvainofanira kuita isingaite vanhu kuti kunga vanhapwa mune zvinhu zvavanenge vachida saka vanhu vedu vanhapwa dzehurumende nezvainofanira kuvaitira isusu tiri kuti vanhu ngavamire vari vega iyo hurumende ngaiempawo vanhu kuti vazviitirewo mabasa vari vega kwete kuti vanhu vangomirira kuti zuva nezuva mwaka nemwaka vari kuuya kuhurumende
vamunyeza vakati vobato removement for democratic change rinofanirwa kubuda pachena kuti zvii zvichaitika nekurwara kwemutungamiriri wavo vamorgan tsvangirai sezvo zvoita kuti vamwe vavhoti varase tariro yekunonyoresa kunovhota vachiti pane vari kutarisira kukukwidza semutungamiriri wenyika hapana wavanoona kuti angabudisa zimbabwe mumatope mairi
opozitieni vatine sekei nepavari yezvinezvi kurwara kwemukuru wavo Morgan Tsvangirai aita basa guru muopositeni imomomo kwanetsa nenyaya yekuti achazova mutungamiri ndiani inini ndinofunga kuti dai vajarisana pasi voisa purosesi kana kuti zvinofanira kuitwa kwemwedzi ichatevera kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika iko nokuti chatinoda ndechekuona opozitieni yakasimba opozitieni inokwanisa kuchallenja gavhumendi iripo kuti iite zvinhu zvivo zvakanakira vanhu na opozitieni kana ikanga yaisina kusimba zvinongoreva kuti tatova ne-one party state saka iyo inofanira kusimbiswa chekutangisisa ngaisimbiswa muutungamiri hwayo
vari mune zvematongerwo enyika amai Priscilla Misairambo Mushonga vakati vanotarisirwa kuti vanhu vachavhota gore rino vakawanda vachifarira kuchinja kwakaita hurumende
mavhotas muzimbabwe anowanzoenda kunovhota nokuti vari kufarira kana kuti pane chitutiko chinenge chaitika mukatarisa muna 1980 vanhu vakabuda vakanovhota vakawanda chaizvo nokuti tatisangobva musi muhondo vanhu vane kakufara kekuti tine munhu mutsva ari kupinda patakatanga kuenda mamwe makorai pasisina chakadaro chachiitika takabva tadzika pasi ukanatsotarisa manhamba zedu zviri kuratidza kuti ukatarisa from the late 1980s tatapita edrict yeparticipation ndopakatanga nyaya yekuti taiti kune chinhu chinonechirungu vhota apati ndobva yakwira futi muna 2000 just after nyaya yeconstitution nekuuya kwakaita opposition yemdc saka muchaona kuti iye zvino patiri kuenda kuelection inoti paitika chiitiko chaitika izvi vanhu vachaenda kunovhota vakati wandei nekuti vanhu vanonzwa manyukunyuku
amai misi airambo mishonga vakati wavasisina tarisiro yeti mitemo ine chekuita nesarudzo ichavandudzwa sezviri kutarisirwa nemapato anopikisa amai mishonga vakati chongodiwa pari zvino kuti vanhu vasarohwe pamwe nekuti vanhu vese vapiwe mukana wokunyoresa nekuzovhota
nguva yapera yekuti muite muise mutemo muparamendi muugadzirisa saka mukaramba muchitaura kuti kana mutemo usina kuitwa election iwo kupedza nguva yako yekuenda kunovhota zvinoita kuti munhu aende kunovhota ndechei ngatitaurai kuti panguva patiri iye zvino chatiri kuda ndechekuti pasave nekurohwa kwemunhu saka izvozvi tiriva kuti kuuye maobservers anenge achiparisa kubvira iye zvino patiri kutaura nemaelections kuitira kuti vanhu vasarohwe vanhu vakwanise kuenda kunozvivhotera munhu asiri kuvhundisirwa nekuchitidzira tikaita zvinhu izvozvo chete zviviri inini ndinofunga kuti tinokwanisa takazviita muna 2002 pasina mamwe manewspaper pane even kunga kurohwa kaiitwa ikakasi asi takakwanisa kuti tikunde zano musarudzo iyoyo zano yakatikunda chete nokuti yanga ine mamwe masvitsi aikwanisa kungounza anenge asina kunovhoterwa asi panyaya yemavhoti tanga takaikunda
kweta uyezve vari murwiri wekodzero dzevanhu vabrian kagoro vakati vane chivimbo chekuti vana vezimbabwe vakabatana vanomisa vechiuto kuti vapinzire munyaya dzesarudzo vachishandisa bumbiro remitemo yenyika
Dosa kandati ni kumbiro rentemo. Nemtemo. Doja batra kutu zileji. Kutile chuto. Vanga achipinda ji. Neje matongero wenye. Moza wati chakaitika kutu. Shanduko erimo mzimbabu yetike. Anga asiri matenge chuto. Vanu. Rujinjiru ya vanu. Wakaita se. Wakabu ya mui. Masitisi kujo demonstrate. So vanu. Wakapata na wete zo. Wakaita. Nano vema. Vajitu kwetu. Atidu kutu lechutu waite zi. Vahema aktivisti ya mapolisi kwa pati. Vemeku.
Sangano reses ni runo tulichangere jita misangano yuko kurukura nyezi neche kuita nisaru uzo kama chete kama izi. Kuitila kutila nwakwanise kukurukura nyeze saru zuzirukuta risiru wa gorerinu. Ndaka mirira studio 7 Marare, ndini Patricia Mudadigwa.